Ichokwadi ichocho, isu seproject 4263 takanyorera komishini inoona nezvemaelection muzimbabwe newazimbabwe electoral commission musi wa7 november tsamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaurwa muelectoral act yedu. Saka tavanyorera tsamba kudero musi wa9 november komishini yakariplya kana kuti basi rinoona zvemaelections rakatipindura richitiudzai kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi taikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars kuti tinge tichikwanisa kupiwa mapepa ari pahard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vari kuchaja dhora rimwe chete pabepa revoters roll rinova riri pahard copy. Saka isu tagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Komishini inoona nezvemaelections inenge yatora mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isu tanyora tsamba kumakoti tichiendesa komishini yezvemaelections koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voters roll riri paelectronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunze nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll paelectronic copy nekuda kwezvikonzero zviviri. Komishini iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000 zvazvinoreva nezvekuti izvoiyi kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda abig factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti tinge tichitakura kubva kukomishini tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kuti tinge tichitakura voters roll iri makopi ese tine nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzero chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti toda kuona kuti voters roll vari kushandisa padelimitation harinavo here atinoti pachiyungu maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno komisitas onesi anaunsa maprovisional boundaries. Saka takachida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobudisa maprovisional boundaries avo tinge tichifambirana navo. Isu tinoda voters roll riri paelectronic copy nekuti ndorinenge rakatichipira hatikwanisi kunge tichibudisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzi zvinoita kuti isu tinge tikukomishini ngaitipe voters roll riri paelectronic copy asi takakoshesa ndechekuti toda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Pari zvino hapana vatati tabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingoshanda nemaloya edu ezimbabwe leas women rights.